News of the United States government.
Mangwanani akanaka vachereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri ndira 23/2024. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kusabudirira muzvidzidzo kwevana vakawanda mubvunzo dzeO-level munongedzero wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zimbabwe yotatarika kudzikamisa dhora remunyika. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavira Joe, vanoti kutadza kubudirira muzvidzidzo zvavo zveO-level munongedzero wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zimbabwe Schools Examination Council, kana kuti ZIMSEC, yakazivisa nezuro nezvekubuda kwezvakanyorwa nevana mubvunzo dzeO-level munambudzi. ZIMSEC inoti huwandu hwevana vakapasa hwakawedzera zvichienzaniswa negore rapera. Gore rino vana vakanyora vakapasa vanodarika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana, kana kuti 29.41%. Asi vana vakanyora vakapasa zviuru makumi mashanu nevasere zvine mazana mana nemakumi maviri, kana kuti 54,420, pavana zviuru zana nemakumi masere nevashanu nemakumi maviri nemumwe vakanyora, kana kuti 185,021. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Joe.
Maresults eA-level anoratidza kuti akaimprova kubva pa88% kusvika iko pa94.something%. Izvi zvinotaridza kuti vana veA-level vagara vana vanenge vachinoita zvinhu zvavagara vachigona, uyezve vachiita masubjects atingati ndo kwavanenge vakasimbira. Saka hazvinyanyokanamadza kuti akasvika pa94.5%, asiwo zvinoratidza kugona kwavarairidzi. Zvikuru sei tichiona kuti mari dzinotambirwa navarairidzi mashangura pata.
Dr. Joe, makatarisa maresults eO-level, munovonei? Munoti
Maresults eO-level hatisati tanyanyisa kumaongorora kuti tinyanye kuona performance namaprovinsi, asi zvazvinoratidza ndezvekuti maresults aya vana vanoita iwo 29% ndivo vakabudirira kuwana 5 O-levels and above. Vana vane chikamu chishomanini zvikuru kwazvo. Zvinoratidza kuti panoda kuti hurumende isunge dzisimbe uye iteererewo nhunha dzavarairidzi. Vana vakawanda havachanyoona kukosha kwedzidzo. Zvavakunetsa kuti varairidzi vakwanise kuinspire vana, iyo vachiona kuti vana vanenge vakapedza mazamanishini kana vakapedza even kumayunivhesitizi hapana chavari kuita. Saka tikatarisa anonzi maborderlands, maareas bordering maneighboring countries vana vanoprefera zvavo kuinda kunoita basa rokunhonga maranjizi romumapurazi pane kuti varambe vachienda kuchikoro. Vana even muZimbabwe vanoprefera kunochera goridhe nezvimwe zvakadaro nokuti havaoni chauviri chinopa kuti vaende kuchikoro.
Saka mungati chinodiwa apa chii, Dr. Joe?
Panoda muonera pamwe, panoda kuti tikombare nechuru kuti tipe inspiration kuvana kuti vaone kuti ramangwana renyika rakajeka riri mukuti vadzidze. Zvoita sokuti vanotungamirira nyika vanoprioritize retention of political power, personal investment in quality public education. Mari dzinotambirwa navarayiridzi dziri mashanguropata. Saka zvakuda kuti hurumende iteerere advice inobva kumaprofessionals vanova varayiridzi namamwe mastakeholders kuti muzvikoro umo matsva guniso mutakura munoda kuti tivandudze kufara kwavarayiridzi nokuvapawo mari namaconditions of service akanaka. Pasina izvozvo dzidzo yemuZimbabwe hapana zviripo makumbe enyoka iri kuenda ichingopera vana vachitadza kuona kuudzamu kana uremu hwokudzidza varayiridzi womwoyo yavo ichitumba nokuti nhamo yakatandavara zvorunyema mudzimba dzavarayiridzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Taunganando of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vange vari parunhare kumasvingo. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro avo vati vari kufara nezvakabuda mubvunzo.
Ndinofunga mangozvionero mhuri yeZimbabwe kuti bazi reprimary nesecondary education rina vana mazvikokota vari kubata basa, zvinosanganisira varayiridzi vedu vatinoda kuramba tichirumbidza nekubata basa kwavakaita kuti mumazamanishoni a2023 emafom 4 takatanzwa manyukunyuku tichiona kuti vakakunda zvikuru vachisepasa tageti ya2022 zvekuti izvezvi zvipasi rate yedu yanga iri almost 30%.
Mazvitambira sei vandoro?
Izvi zvinhu zvinotifadza chaizvo. Tinonzwa kunyeveneka nenyaya yekuti tiri kuona kuti mastrategies atiri kuisa isusu sebazi reprimary nesecondary education ari kuita kuti dzidzo yedu ienderere mberi iri yemhando yepamusorosoro. Kune vaya vanga vachitaura kuti makala ngaabviswe, makala ngaabviswe, hezvo zvabuda musarudzo. Makala aya aita kuti pass rate yedu inge yakakwirira. Tafara chaizvo isu sebazi reprimary nesecondary education, asi ticharamba tichiendera mberi tichida kukunda zvatakaita muna 2023.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kushaya kuzvipira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ndiko kuri kupa kuti zvinetse kudzikamisa dhora remunyika. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupawo kuti mitengo yezvinhu idhure zvakanyanya. Pamusika wemukoto, pane mari yakawanda, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora 13 kana kuti $1 to 13,000 Zimbabwean dollars. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vachaparura matanho ekudzikamisa upfumi. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata muzvare Chenai Mutambasere.
Takatarisa pare zvino munyika yeZimbabwe, ruzhinji kuti vararame vanototengesa kuwana chekuti vakatenga vokwanisa kutengesa, nekuti mari yavanenge vachitambira kana iri mulocal currency iri kubatwa neinflation. Nenguva diki diki mari iyoyo inenge isina value. So zviri nani kuti vanhu vawane zvavanenge vachitengesa kana madomasi kana kuti zvavanenge vatengawo kana kunana South Africa vachikwanisa kutengesera vamwe. Asi zvakadaro ndinoona sekuti pare zvino zvakaoma, nekuti tikutarisana nekuti agriculture nenyaya yeEl Nino gore rakapfuura vanhu vanakwanisa kurima zvinhu zvakawanda. So zvekutengesa kana zvanga zviri zvirimwa zvinobva zvadzikirawo. Naizvozvo kana vachinge vasina mari wayo maUS dollars kuti vaende kana kuti kuSouth Africa vanotenga vadzoke vachitengesa, zvinenge zvakaoma.
Sekuona kwenyu amai Mutambasere, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvigadzirisike?
Hurumende haisi kukwanisa kubhadhara vanhu mari yakakwana, nenhau yekuti mari iri kurasika munyika. Mari iri kurasika, tiri kurasikirwa nemari. Patinenge takatarisana neinterchange auction iya, vanhu vachitengeserwa, vanhu vemakambani vachitengeserwa maUS dollars nemari shoma. Zvakare hatisati senyika takwanisa kugadzirisa nyaya yecorruption, nyaya yegold smuggling. Zvese izvi ndo zviri kuita kuti mari irasike munyika. Kana mari ichirasika munyika, hapana chinofamba. Hapana kuti mari inenge iripo yemasalaries. Tiri kurasa futi mari zvakare nenyaya yemabyelection. Hatiri kuona aya machabangu election ari kudeedzera mari dziri kusvika kuma $11 million. Imari iyoyo yekutinga dai ichibhadhara vashandi vachiwanawo maUS dollars, vachiwanawo mari inokwana kuti vatenge kana chiri chekudya kuti variritire mhuri dzavo.
Takatarisa patiri kubva uye nemamiriro akaita zvinhu, munoona sekuti hurumende inokwanisa kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi here?
Hurumende yatakatarisana nayo iko zvino haina, hatina tarisiro yekuti vangagadzirisa zvinhu zviri munyika, nekuti havatodi. Nekuti zvimwe zvinhu dai vaida vaidai vakazvigadzirisa kare kare. Tiri kuramba tichingoona kuti tiri kuramba tiri musituation iyoyo, zvinhu zvichiramba zvichingoita worse and worse, zvichititaridza isusu kuti hurumende iripo panguva ino havana hanya nekuti zvinhu zvigadziriswe munyika.
Chinovatadzisa kugadzirisa zvinhu izvi chinombova chii?
Mamiriro zvakaita iko zvino zvaitoda kuti ruzhinji rweZimbabwe vachitanga kubatanidza misoro kuti vatarise kuti voita sei kuti hurumende zvinhu zvigadzirisike. Nekuti pare zvino tatarisana nenyaya yeEl Nino, tatarisana nenyaya yekolera. Kana zvinhu zvikasachinja gore rino, vanhu vanogona, zvinogoneka kuti vanhu vachafa nenzara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwe marapira, iwe iwe marapira chacho zvaunenge uchiti zani inokambena, inokambena ichiudza vanhu kuti chii, kuti tine majeri anoti kana wavharigwa ubudi, tine matare anofuma achifonegwa nezani pf kuti iwe majistrate pakati taura uchiti anoudzigwa zvokutaura. Ndiani achiri kuda zvinhu zvakadaro izvozvo? Zvikoro nhasi maticha ari kustrike. Ndiani anoda nyika yakaita saiwe? Munokambena muchiti chii? Makungoinda mberi chete muchingotyora kodzero dzevanhu muchinda makadaro. Hakuna anombokudai, ende munoziva kuti hakuna anombokudai. ZANU-PF dei machibvapo mhani. Hakuna kana chitrainezvi, hakuna. Iwe unozviziva iwe.
Ini ndinowirirana nemurume ataura uyu achiti madii mambodana iye chamisa nachavangu. Movamisa face to face muchivabvunza, vachibvunzwa mibvunzo vachipindura ipapo, vachipindurana tione kuti muri ari kuzviti ndiye ndeupi. Ndozvatiri kuda, vanofanira kubvunzwa ari pamwe chete.
PaStudio 7, ini ndinoona Israel seyaakuona maPalestinians seHitler state rich, vaakurivhenja pamwe zvakaita Holocaust pamaPalestinians. MaPalestinians ane kodzero yekurarama, and taifunga kuti kuite two-state solution yekuti maPalestina ogarawo kwawo, Israel yogarawo kwayo. Ko izvi zvokuti Netanyahu unoramba kuti kuite maPalestinians ave nestate yavo ari kuti vati, uye tiringoona nokunzwa kuti vari kuvaka dzimba mulendi yemaPalestinians, uye vari kukudubura makuva emaPalestinians. Hapana here angakwanise zvokuita? America ngaive decisive pane Israel. Israel haina waino you respect a pasi pano maonendinoita nekuti inotsigirwa neAmerica.
Nomukasi vatananuka wandei nevamwe venyu Studio 7. Ndakanzwa painterview yamakaita vamina vachibaya here veTriple C vachitaura vega maonero avo decision yakaitwa neHigh Court kuti vasange vari pamaballot papers. Chandinondishamisa ndechekuti ndangasingatozivi kuti vachibaya ndiye mukuru weTriple C muparliament. Saka High Court yakazviwana papi kuti Chibaya is no longer a member of the Triple C. Pari kundinyitsa kunzwisa ipapo. Dai zvichiita vaigona kuvabvunza kuti tibatsirei vanhu vateereri vanoda kubatsirwa neni, kuti ndepapi panopruva kuti Chibaya is no longer a member of the Triple C besides being organizing secretary of Triple C.
Ndakachikumbira kuti mutibvunziro rekumalaba anozviti Chief Justice kuti judgment yatawanda zvitapi agembaira pamusoro paChabangu iri kureva kuti kudii kana iye Chabangu achirindira mberi zvaari kuita. Toda kuti tizivo isu nekuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti mitemo chaiyo munyika musina, ende justice yajudiciary yacho iyi atove machina zvayo.
Ndiri paJoburg, ndakadzoka kubva kumusha January 5. Chokwadi musadero vanhu veZimbabwe kudzvanyirira vanhu hazvisi right. Zvakaipa zvikuru, ende zvamuri kuita zvaakufanana nemunhu akazvitakura ane nhumbu inosvika pa9 months. Zvoda kuzoputika, chokwadi choda kuzozvarwa muZimbabwe. Saite maitiro akadaro, midzimu inotsamwa. Ndosaka vanhu veZimbabwe muri ikoko muchigara mwakangoti ane zvikwereti kuzikanwa ngeEuropean Union kuti mure zvikwereti, kuzikana neAmerica kuti mure zvikwereti, mure kungobetserwa. Mabetsererwo enyu inyaya yekuti hamukwanisi kugadzirisa utongi hwejekerezi. Ichi chefainenzo chinonga chichiitawo zvacho chichinyepera vanhu veZimbabwe. Ichi chereserve bank chichinyepera vanhu veZimbabwe. Musadero, please, inzwisisa ipapo, musadero. Nyika ngaiwe neutongi hwejekerezi, tapota. Munogare piko imani? Weduwe, musatidero.
Opa Studio 7 hapo, makadini henyu pa Studio 7 hapo. Zvanyanya vematare zvanyanya, zvanyanya. Hey, mvira yavotsitsirani. Chengetedzai kuvhoti dzevanhu. Because izvozvi hazvicharatidzi kuti mune tsitsi nevanhu kana kuti munodawo vanhu pamaitiro amuri kuita. Ende muri side raChabangu. Chabangu zvinotoonesa kuti ari side reZANU-PF. Mungamboendi side raChabangu. Ime munoona kuti shuwa-shuwa anorikola vanhu vasiri vepati yake. Asi izvozvi munomumirira futi kuti vepati iyeyo vasakwikwidza. Kureva kuti izvozvi muri kutotaura kuti opposition yatova Chabangu kapa. Ndo zvamuri kutoreva kakuti Chabangu ndiye watova neopposition party. Muridzi wayo haasi kutenderana nazvo. Seve matare mechitaridza divi remuri zvisiri pamutemo.
Makadii hamavadikani. Hai, ninewo zvinotondinetsawo zviri kuitika zvenyaya yekuTriple C. Ndopa pane hope yevanhu vese, vanhu vangangomira vakatarisa. Nawo masources acho angoboda nezvinhau hauchanzwisisa kutoti ndezvipi. Advise yangu yange rekugaya kutoti ko vachamisa zvavari kuona zvinhu zvingoendera zvakadai, ende kumakotsi kwacho kusangana chiri kubuda. Ehe, zviri kungoikozazvo ndo mamiro akaita ZANU, but haisi kudzora demo kai. Deno zvazvagona. Ndachifunga hangu dai vachamisa vacho vachingoti vasara vacho muparliament vachiva vowithdraw on this issue yekuti vanongoti vanoziva ndiro Triple C kwachamisa withdraw vobuda. Vanonge vachiziva kuti ndovachavangu vacho kana minima functions yasikuzikanwa, vosara vakamira nachavangu vavo vachiona kuti ndiani anosara muparliament. Kana paine vanga vasara vari kwachavangu vanhu vobva vanyatsozivisa kuti oo, tsori yakatopoya kudhara, mune mafactions asikutozikanwawo nesu tichivhota tichiteera. Saka chai chaizvo zvinogona kuitika ipapa ndo zvinyaya yerinotoitika iyi yakatonaka yekutoti parliament achamisa withdraw posara pasina kana isaraji pane mavakanzi onwa ndiana norisara inokondestira chavangu wachewo siko mazitanyiwa nekutoti isusu zita ratu kutera harisorombo triple c ndepakati chamisa ndopati kutera ipapo saka withdraw a withdrawing wachiripoti but haizoziva toita mepo akuitiroti tisara tiini zitanyenge pati inonzi chamisa tono ndiana nsara ari sekretari jenaro wevachamisa wacho iyo ese pati
Ito dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti inoda kukurudzira runyararo mudunhu rekumawirira kweAfrica. Izvi zviri kuuya kunyange paine kusawirirana pakati penyika iyi neDemocratic Republic of Congo neSudan, idzo dzakatobvisa vamiririro vadzo munyika iyi dzichipomera Kenya mhosva yokudyidzana nevanopikisa munyika dzavo. Uganda yakaendesawo Kenya kudare remuganhu renyika dzekumabuda zuva pagakava rekutengesa mafuta ekufambisa dzimotikari. Tanzania yakarambidzawo ndege dzemuKenya kumhara munyika mayo ichiti yange yarambidza ndege dzayo kupinda nezvinhu munyika iyi. Gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika muKenya vaMusalia Mudavadi vanoti nyika yavo inoda kugarisana nedzimwe nyika zvakanaka. Hama dzevanhu vemuIsrael vakapambwa nechikwata cheHamas nezuro dzakapinda mudare reparamende zvine chisimba dzichinyunyuta nekukundikana kwehurumende kuti vasunungurwe. Izvi zviri kuuya apo Israel yange yazivisa nezvokufa kwemumwe musungwa. Hurumende iyi iri kutatarika kubatsira vanhu vanodarika zana vachiri muutapwa muGaza. Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitevenyura tiri kuWashington DC. Governor wekuFlorida muAmerica vaRon DeSantis vakazivisa nezuro kuti vabuda musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo reRepublican Party musarudzo dzemutungamiri wenyika munambudzi gore rino. Izvi zvave kureva kuti musarudzo idzi kwasara vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nevaiva mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvedzidzo yepamusorosoro yePhD paHoward University vaCalvin Manduna.
Ndikati kuRepublican Party kubvira pakutanga handifungi pane anga akatarisira kana tichitaurira naCash Talk kuti angakunde vaTrump. VaTrump vanodiwa neruzhinji rwevatsigiri veRepublican Party nemavoters avo, vane besi yavo inovada. Vana DeSantis havana kunyanyokwanisa kuchinja mafungiro nemaonero evatsigiri vavaTrump. Saka hazvina kutishamisa isu vakawanda tichiona vaDeSantis vachibuda. Tiri kutarisira kuti vaHaley vasara navo vachabudawo mwedzi unotevera uperi vasina kubuda navo.
Pari zvino pano zvamwe zvamungaona zvingaitika here zvingatadzisa vaTrump kuti vave mumiririri weRepublican Party mumakwikwi waya?
Handioni pane zvimwe zvingavatadzisa kunze vakarohwa nemhene vakafa. Otherwise pakukwikwidzana ndiri kuona vaHaley vasara vachibuda. Ende makesi avari kutongerwa kumatare nawo handioni achivatadzisa. Vanoita zvemaongorore enyaya dzemutemo vakati ivo makesi vavo ari kumatare nawo futi hakwanisi kuvatadzisa kuti vamire mumaelections ari kuuya.
Kana takatarisa vamai Nikki Haley, simba ravo mungati riri papi?
Simba ramai Nikki Haley rinenge riri pakureva nhema. uye neku vakatsigirwa ne vanhu vanonzwewo madonors emari ndokunenge kune simba ravo nekuti madonors iwayo emari vanenge vari kuda kuti vaedze kukunda vatrump nechero nzira yavakwanisa vanenge vari kutovadawo kupfuura vabiden maheli asi maheli paground havana havo support yakawanda ndo maonero andiri kuita uye ne mapols anenge achiitwa achibvunza vanhu mumugwagwa kuti muri kuona sei anoratidza kuti maheli paground havani nyanyodiwa nevanhu neruzhinji
vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvedzidzo dzepamusorosoro yephd vacalvin manduna vange vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7 munhau dzemitambo nhasi mumakwikwi eafrica nations cup gambia iri kutamba necameroon na7 p m manerano ukuwo panguva imwe chete guinea ichitamba nesenegal nenguva dza10 pane mitambo pakati pemauritania nealgeria uye angola neburkina faso mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvenhau dzemitambo vabrian musekiwa
mutambo yanezuro ndakashokwa nekuona result yeIvory Coast anove ivo mahost and Ivory Coast inyika which is a powerhouse in soccer and also in masters yakarohwa 4-0 neEquatorial Guinea zvinhu zvakatotishamisa kuti wai zvadaro itimu yanachitarisira kuti even kuna na semifinal or final yakachikwanisa kupinda then kwoitawo Nigeria yakahwina 1-0 neGuinea Bissau zvichireva izvo kuti mugrupu mavo Equatorial Guinea neNigeria ndo zvichakwanisa kuenda to the next stage but Equatorial Guinea is proving kuti itimu yakutosumuka panyaya dzenhabvu because last time yakapinda masemifinals and it looks like inyika yekuti even moving on haisi nyika yekuti ichatarisirwa pasi then kwoita magames aripo achatevera Cape Verde neEgypt Mozambique neGhana magames atiri kutarisira kuti achakwanisa kubudawo the way tuka kuchito chibude
pamitambo ichatambiwa nhasi munoona sei mutambo pakati pegambia necameroon
mutambo uyu I think it's an easy match for Cameroon. Gambia haizi strong semaonera ndakaita saka Cameroon ndikuona ichikwanisa kutora mapoints ari kudikanwa kuti qualify for the next round even though Cameroon isina kuita zvakanaka pavakatamba nesenegal ndikuona ichikwanisa kuve kuita redeem itself kuti ikwanise kukunda gambia yoqualify for the next round then kwazoitawo senegal ichatamba neguinea ndichakwanisa kuona kuti zvichamira sei saka Cameroon kana pachitamba negambia ndinoikurudzira kuti ikwanise kutogohwesa zvibozwa zvakawanda kuitira kuti ikahwina vanenge vaapa 4 points neguinea saka timu inenge ine zvibozwa zvakawanda ndoichakwanisa kuenda panext round saka Cameroon kana ichisvika guinea ichisvika gambia ngaitike gambia nezvibozwa zvakawanda
ko angola neburkina faso
angola neburkina faso ndirikuona angola ndakafara nethe way yairikutamba bhora ndakafara nayo pa the last match payakatamba nemauritania it was a very good match saka ndirikuona ichikwanisa kurova Burkina Faso ichikwanisa kuenda futi kupa the next round
ko remauritania nealgeria
Mauritania iri kutamba but Algeria very disappointed the standards because Algeria makare tinoziva kuti itimu inoproducer ma players ane mukurumbira vanana Mustafa Haji but if I was looking at my players ariko right now even Marius uye aitambira Man City ndikuona kuti I think kukura kunenge makubanika akumuremera Algeria ndikuona ichikwanisa kuenda pa next round
muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa ange ari parunhare kumaryland muno muamerica nestudio 7 sezvo nguva yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kusabudirira mune zvedzidzo kwevana vakawanda munongedzero wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zimbabwe yotatarika kudzikamisa dhora remunyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.